Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoyambira kuti ichashandisa mutemo zvine simba pavanhu vanobata chibharo vana vaduku. Kubayiwa nhomba yemheta makumbo kwevana vadiki kunonzi kukuenderera mberi zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana munyika anoshoropodza zvikuru kubatwa chibharo kwevana vadiki, kuroorodzwa kwavo uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo. Izvi zvinotevera nyaya yemwanasikana wekucholocho ane makore mapfumbamwe ane pamuviri. Nezuro mapurisa EZRP akati akasunga baba vemwanamusikana uyu kuti vabatsire mukuferefeta nyaya iyi. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reMusasa Project amai Rotina Mafume Musara kuti tinzwe maonero avo.
Kana takatarisa mamimiriro ekushe enyika yedu panyaya dzemirishonga yevanasikana vari vadiki, tinotoona kuti kune vamwe vasingatobati nhumbu asi vachimirishongwa as young as 1 year, as young as 3 months.
Izvo zvine mbenge zvichifamba seiko kuti vana vadiki vemuzera iwoyo vagosvika pakudaro?
Izvi zvinongoratidza kuipa kwesociety yedu, and isusu semadzimai huye semasangano anomirira vadzimai tinoramba tichitsikidzira nyaya dzekuti taitabvisa nyaya dzedu dziri mutsika nemagariro huye dziri muchitendero dzekuti tinombunyikidza vanasikana vachiri vadiki, nekuti tinoona kuti nyaya yakaita seiyi yazobuda pachena nekuti paita nyaya yenhumbu. Asi ngatifungei kuti kune vana vakawanda chaizvo vane nyaya dzisiri kubuda, vane nyaya dzisiri kuzosvika panhumbu. Uye chimwe chiri kutoita kuti zvinhu zvifanira zvakanaka inyaya yekuti muparanzvongo haasati abatiwa. Ende chinowanzoitika panyaya dzesexual abuse ndedzekuti patinononoka kubata kana kuziva muparanzvongo, zvinokanganisawo vakatipoteredza kuti vakwanise kukurumidza kuripota nyaya, nekuti vanenge vachiti nyaya dzacho hatizofambi nekukurumidza. Saka tinongokurudzira mhuri dzatinobva kuti kana pachinge paitika nyaya dzeabhusi, kunyange pane nhumbu pasina nhumbu, ngatikurumidzei kumhanya nenyaya idzi tiende kuchipatara within 72 hours, tiwane yatinoti pepe, timhanye kumapurisa tisafukidzira zvinhu zvakadai kana zvichinge zvichiitika. Nenyaya yekuti tinoziva kuti abhusi yevana kazhinji inoitika mumhuri, inoitika pavanhu vanotozivana, asi kazhinji chinozoitika ndechekuti nekuda kwaukama hwakatipoteredza kazhinji munoona kuti nyaya zhinji dzinozopesera dzovharidzirwa, nyaya zhinji hadzizofambi zvakanaka.
Ndingadawo kutsvaga kuti nyaya dzemhando idzodzidzi mapurisa nematanho here akati tsvikiti avanotora kana dzinongotaurwawo hapana zvinozobuda?
Ichokwadi, mapurisa anoshanda zvakanaka chaizvo nebaziko rinonzi Victim Friendly Unit. Iroro bazi remapurisa rinoshanda zvikuru sei nevambunyikidzwa, rinoshanda zvakare neishu dzevana zvakare vanenge vambunyikidzwa. Saka mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti kana paita nyaya dzemhirishonga, dzingava idzodzi dzekumbunyikidzwa pabonde kana dzemhirishonga dzakasiyana-siyana, ngavakurumidze kumhanya kumapurisa. Vanobata pasi rinonzi Victim Friendly Unit, nekuti ndiro rakapuwa zvidzidzo zvekuti tiri nyanyo patira zvikuru sei panyaya idzodzi dzekumbunikito.
Ndopedzisira ndichitarisa kuti mumatunhu mugere vanhu mumarokesheni mumasebhabhu mavagere umu. Nyaya dzakadai dzinobatsiridzwawo sei veruzhinji kuti tinozonzwa kunzi paita zvehukama kunzi mwana mudoko akadaro unobatwa pamwe nababa kana kuti nasekuru kana nehanzvadzi yake. Zvinogadzirisika sei kweizvozvi izvi mumatigero umu?
Tinonyanyogwadza panyaya idzodzi ndechekuti kashoma kuti zviitike nemunhu watisingazivi. Isusu vanogara pamwe chete tisu tinoona kuti vana vanombunikidzwa. Muchatarisa kuti zvichiongororwa zvinonzi 1 in 5 women vakatombosangana nesexual abuse. Tine tsika dzakaita sechiramu, tsika dzinofanira kubva mukugara kwedu, nemhaka yekuti chiramu ndicho chimwe chanyanya kukanganisa vanasikana vachiri vadiki. Nekuti munhu mukuru anenge achiti mudzimai, sekuru vari kuti mudzimai, vamukuru vari kuti mudzimai, murume watete ari kuti mudzimai. Saka munoona kuti mwanasikana anosara ari pakati, zvekuti kumbunyikidza inyore nekuti tsika nemagariro zvinenge zvakatokwa kuti mwanasikana anofanira kuwanikwa nemurume wese wese. Mhuri yeZimbabwe ngatitaurei immediately munhu akwanise kuwana rubatsiro rwaanofanira kupuwa, hwecounselling, hwemedical, hwelegal. Zvese tinozvibatanidza toona kuti survivor wedu tomisa pakati tamubetsera, tisavharidzira nyaya idzi.
Mutauriri wesangano reMusasa Project amai Rotina Mafume Musara vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvichakadaro, hurumende inoyambira vanhu kuti mutemo uchashandiswa zvakasimba pavanhu vanobata vana chibharo. Mugwaro kuvatori venhau nezuro, gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vakati dambudziko iri rinopedzwa kana vanhu vakabatana mukurwisa zviri kuitika izvi. Amai Nyoni vanoti ichi ndechimwe chezviratidzo zvekumbunyikidzwa kwevana, vachiti zvinonetsa ndezvekuti vanhu havatauri pachena nyaya dzakadai, izvo zvinoita kuti vana vapinde mumatambudziko makuru kwenguva refu. Imwe nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti zvinofadza kuti vabereki vakawanda vakateerera kuridziro yekubaisa vana nhomba yokudzivirira chirwere chemheta makumbo kana kuti polio. Sezvakaratidzwa neuwandu hwevana vakabayiwa nhomba iyi mumatunhu ose emunyika. Dunhu rechitungwiza rinonzi nderimwe rematunhu akavona vana vakawanda vachibayiwa nhomba mushure mekunge vana 69,766 vabayiwa nhomba pavana 73,188 vaitarisira kubayiwa. Chirongwa chekutanga kubva chakaitwa musi wa27 Gumuguru kusvika musi wa30 Gumiguru. Chirongwa chepiri chiri kutarisirwa kutanga musi wa1 Zvita kusvika musi wa4 Zvita gore rino unove mwedzi unouya. Vana vane makore mashanu zvichidzika ndivo vanobayiwa nhomba iyi. Ngatinzwe varisvike vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndingati chirongwa ichi chinenge chinotiratidza kuti veruzhinji vakachigamuchira. Izvo zvinotiratidzawo zvekare kukosha kwekushambadza mashoko. Nekuda kwekuti tinoona pakaitwa chirongwa ichi chekutanga pakaitwa urongwa hwakati wandei hwekuti vanhu vange vachiwana dzidziso. Vanhu vange vachiwana mashoko ekuti vana vanenge vachibayiwa vachibayirwa kupi, uye zvakakosha kuti vana vange vachibayiwa nhomba iyo yekudzivirira polio zvii. Saka ndinoona senge zvakabatsira kuti vabereki nevanochengeta vana vange vachigamuchira chirongwa ichi. Zvikuonekwawo neuwandu hwevana vakabayiwa zvinotiratidza musiyano wakakura zvikuru tikatarisa mamwe maprograms atanga tiita. angave COVID, angave emizios, tukona kutupa kori hapa, panenge parikura tika kuti wano, wanenge wakagamuchira chirongwa ichochi.
Tinonzwa wa mwe masangano akaita kana makereke vachitya kuti vana vavo vange vachipinda muzvirongwa izvi. Pane dambudziko rakadaro here rakasanganikwa naro mukudzivirira polio?
Ndingati zverwendo runo zvinenge zviri nani nekuda kwekuti pane hurongwa hwakawanda hwanga huchiitwa kubva zvatanga dambudziko recovid pakaitika dambudziko remizuzi. Takaona vanhu vachiedza zvapose kuti vange vachiita hurukuro nevatungamiriri dzikereke dzinganyatsogamuchira zvekubayisa vana vavo kuti vaone kuti zvakakoshawo kuti vana vavo vange vachibayiwa kuitira kudzivirira vana vavo nekudzivirirawo vana vevamwe.
Tinoona kuti chirongwa chepiri cheurongwa hwekudzivirira polio chichatanga musi wa 1 zviita kusvika musi wa 4 zviita. Zvii zvamungakurudzirawo vabereki pamusoro peurongwa uhu?
Inguva inenge yakanaka nekuda kwekuti zvikoro zvinenge zvavharwa, vana vazhinji vanenge vari kudzimba. Saka tinge tichikurudzirawo zvekare kunyanyanyanya kuvabereki kuti mabasa ezveutano aya haasi ana chiremba nanamukoti chete. Isusu sevabereki, isusu sevanhu vanogara mucommunity munharaunda, mumwe nemumwe ane basa guru rekuona kuti taita kuti tikwanise kunge tichidzivirira vana vedu kubva kuzvirwere zvakaita sana porio izvozvi, zvana mhika makumbo izvozvi.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechipiri 8 budzi America iri kuita sarudzo mumatunhu mazhinji emunyika. Nyaya dziri kunyanya kutariswa nevavhoti dzinosanganisa mamiriro ezveupfumi, nyaya yekurambidzwa kubvisa nhumbu kana kuti abortion, uwandu hwemhosva dziri kuparwa kana kuti crime, kugozhesa kutengwa kwepfuti, kupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration. Sarudzo idzi dziri kuitwa panguva iyo vanhu munyika vakapesana zvikuru pakati pebato riri kutonga reDemocratic Party nebato rinopikisa reRepublican Party. Rimwe dunhu rine sarudzo dziri kutariswa zvikuru idunhu reOhio, uko vanomirira Democratic Party neRepublican Party vachiita sevakaenzana murutsigiro rwavari kuwana kubva kuvanhu, zvikuru sei vari kukwikwidza kuve seneta wedunhu iri Tim Ryan veDemocratic Party nava J.D. Vance veRepublican Party. Mugari weOhio vari chizvarwa cheZimbabwe muzvinafundo Elliot Masocha vanoti anokunda musarudzo iyi achatozikanwa mavhoti ose averengwa, nekuti pari zvino hapano anoratidza kuti ane rutsigiro runopfuura rweumwe.
Tiri kuona kuti zvinenge zviri kukwikwidzana chaizvo, vakanyanyo kubatana namasapota avo kuti hapana pati panatso kuonekwa kuti uchanyanyo kuwina ndiani, kunyanya kusenate uku kuna va Tim Ryan nava J.D. Vance. Zvinova izvo zvinokwanisa kuti pati inenge yahwina pavaviri vavava, kana iri yamademokrats yava Tim Ryan kana iri yamarepublican yava Vance, zvinozoita kuti kuWashington uko kusenate kunge kuchirerekera masimba kupati inenge yahwina kuOhio. Asi zvekare tinoona kuti tina governor wamarepublican uripo uri kukwikwidza naamai vamademokrats, asi pakuona kwedu governor uripo uyu wakambo inda kusenate wana makore agara achitonga zvaakaita panguva yeCovid, nokuisa kwaakaita mabhizinesi makuru akaita sana Intel vachiuya kuzovaka zvifactory ravo zvigurusa muno muAmerica umu, unenge uchahwina kuna governor uku. Mbiri yake iyoyo somunhu wamarepublican inogona kunge ichizokwanisa kubetsera vaJD Vance.
VaJD Vance ava vakabva nepi? Pane zvamungatitaurirawo here zvishoma pamusoro pavo?
Tikatarisa vaJD Vance wakuma republike na wuku senetava maitiro avu anenge aliku vilinga wa mwanu wuku pati avu kuti wakange wachimbo uzaname na amire na president Trump wachiri mpawa uzo mfapo ava kuda kuti wambeteri wa Trump wabakuwa nanzwa shekare saka wabuku pati kwa mwanu kuti ee munu nomboti nasi watuka president wake mangwana wazotija wangu ndaku mbugana kutipane zaari kuna saka apasa kwa hato mbuna mchirichedu ukuti vacha wina ere vacha hidi vanzi kana kuti vati mrayani vacha wina ere zokuti mazwa hari kutera ya makambena hari kuya vachi meterwa nana president Biden vachi mbwano meterwa nana former president Trump zisange siyazo munisa kuti vacha zodo wina ndava api msuwe chipiri cha takata research
ipo pano waka siyana zakadini wa J.D. Vance na representative Ryan matauriro avo munezo wano imbisa munezo wano chigira waka siyana zakadini
waka siyani sana chaizo sa tinuona isu kutiva wa Tim Ryan wano tivo kuna wa J.D. Vance makabetera kwenye sa mabasa kuchina miri kwa makungu huku nyeza maita nyangwe president wenyu wa president Trump achizi ramba izozo ini dino fumirala na president former president wenyu Trump kuti mabasa kaindu wa kuchina huku ngazo kibunu huku sanka wa Tim Ryan wa J.D. Vance wa huku pomira huku wa Ryan hawa kuti imimi munoona kukwiza miteru ya wano mchitora mari yangu kwa rombo saka wakanyanyo kusiani sana chaizu sawano miririra hapa J.D. Vance warukunza iwewe wakadwe investa mari zako kusili konfalu ukanfonya uko ukaita ebuesha mwiti ike zinu wakuna kuzoka muno muhae wakutu unoreverira warombo warombo unoreverira antavati saka wano wakasiana chaizu wano miririra wakasiana warukuma pato akasiana so kuti patuwe nda beru kutinuona kuti ma independent waripa kati wa sati wa saruza kuti wacha fotera niwi ripi ndio wanengi wariku nangwa iwa avu kuti wacha wana niwi rawano zemberana tisa tando shika msuwe chipiru watino zondo ufota iwo yoyo kuona kutu uchazo wina njiani
iyo Ohio ilo yaka kosha sei musaruzo kata kata esa Amerika yose
Ohio yaka kosha cha izo sana kuti nyambo tika tarisisa isusu ma president ati atonga America kubva patanga utongi wa America mna mugore 1776 ma president mazhinji anenge akazvarwa muHayo kana kuti vakatombogara muHayo zvekare ufumi hweOhio hunenge kwakasimba chaizvo kunoto kukwidza maAmerica mose saka ndio saka mchiona pama election akasiyana siyana muHayo mchige mchitarisiswa chaizvo nokuti zvinowanza zvabuda muHayo vanowanza vati kana president waAmerica akavhoterwa nevanhu vazhinji vomuHayo ruzhinji rwacho ndiye unobva ahwina maelection omaAmerica mose
avo vange vari mugari weOhio vari chizvarwa cheZimbabwe muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
Direct from Washington, the voice of America, the VOA.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti sangano re-election resource center rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoda kubva kwariri mari inoita chiuru chimwe chete chine makumi masere nezvinomwe zvemadhora ekuAmerica kana kuti United States dollars 187,000 kuti ZEC ivape gwaro revoters roll. MuZimLive.com vamwe vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanoti imwe mizinda yeZimbabwe kunze kwenyika haina mari yekutenga kana mureza zvavo wekuturika munharaunda yemuzinda. Mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaTadeus Chifamba vakaudza musangano wevamiriri veZimbabwe uri kuitirwa muBulawayo kuti imwe mizinda inoda kugadziriswa zvikuru.
Thank you.
yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukaze vanamukoma Tanonoka Wande, vanamukoma Blessing Zulu, vanamukoma Jonga Kandimire. Ah, zvinobatikana mani zvikuru, zvinobatikana zvikuru nezvirikuitwa nezanu PF kuti mukadzi wasikala chaiwo chaiwo unorambidzwa kunoona murume wake achimuvigira kete, munoti vadzi kutongodzikerere kunzi musungu achinibva kuonekwa. Zvinondibata mani, zvinondibata, zvinondibata kuti saka tichazovei chaizvo chaizvo. Dai vanhu varegeza kuvhota vavhote nouwandu hwavo, tabvisa zanu PF. Ndiri pano paJob Pickup, ndini Lipo.
Ndinoitwa Samutoko. Ndoda kuti nditaurewo maringe nevanhu vari muno muSouth Africa, maZimbabweans ese ari muSouth Africa. MaZimbabweans ese ari muSouth Africa, ngatiregerei kuignore maelection. Chamisa muri kuti ngaapinde mukomana, ngaapinde mukomana, aapindiswe nekuda kwokutaura pamaWhatsApp, aapindiswe nekuda kwokutaura pamasocial media. Pamasocial media hapauye ballot box, hapambofe pakaya polling station pano pasocial media. Pati handei kumusha tinonyoresa kuvhota maZimbabweans. Ari muSouth Africa ngatisimuke ino huwandu hwedu, tinonyoresa kuvhota, tigonyoresa uye tigoenda kuvhota takazowanda kuti tikwanise kuti Chamisa atore nyika. Nyika ngaiuye kuvanhu, nyika ngaibve kumilitary, nyika ngaiende kuvanhu, ibve kumilitary. Vanhu vemuZimbabwe ngatisvinurei tione zvatiri kuitwa muno munyika dzevamwe. Tarisai, tiri kungosekwa, asi tizviti maZimbabwe takadzidza, hatina kubvira tanotombodzidza kana chipotera munyika dzevamwe.
Ndinoda hako kuti ndikopindura vapfakwa vanotikwadzi vajobhusikala vari kutokwa nenyaya yemitemo yemuno. Haisiri mitemo yemuno iri kutoka vajobhusikala, zvazve ZANUPF noutsinye hwavo. Saka zvokuti kwai varotaura kuti mutemo wemuno nokuti ngavachiposiyana nazvo izvozvo, haisi mitemo yegutsa ruzhinji. Hapana ruzhinji ruchagutswa nezvinoitwa neZANUPF. ZANUPF ngaichitiregererai tisiyane nesu vanaZimbabwe. Ngaibudise jobhusikala. Tiri kuda kuita sarudzo dzedu dzakachena, titsvake mutungamiri wedu unotungamira kwete unoti Tonga. Ndoyandoda kutaura iyoyo. Kouya zvakare panyaya yeeducation vakauraya. Mapepa izvezvi angozara musocial media, hapana chichanyorwa navana, vana vakukuvereka makwese pepa avo ese angorimo mumafoni avo nemumanji. Kuri kuita kweZANUPF yakatibvisira Cambridge ichitiudzira zvemuseki yavo yezano. Saka hapana zvichafa. Youth sector vakauraya, education vakauraya. Ngavachitirega tizorore tsvage mutungamiri vanoti natitake nyika yedu savana vadoko. Tatete.
Kuvongai vanamukoma Tano nenhunyozi dzamunotipa nanamukoma Jonga nana kuchikore paHarare apo. Ini nyaya yangu yakanangana neimwi nhasi. Mava kunyanya kupa mukanwa kuvanhu vezano. Tava kunyanya kuteerera zvinhu zvezano kudarika zvinhu zvesisisi, nyangwe muchiti zvenyamhura kwamunotema makarerekera. Asi tava kuona muchinyanya kurerekera kudivi rezano, zvokuti tava kungoteerera vanamutsvangwa nanani nanani vanenge vachingovukura paredhiyo. Haichanakidzi. Uye 30 minutes dzenyu dzava kungopera maybe nenyaya mbiri kana imwe chaiyo. Nguva yenyu mava kupedza muchingotaura navanhu, hamuchapedzi muchitsvaka nyaya kuti dziwande. 3 MB 3.6 MB dzinorwadza kuti munhu ungonzwa nyaya imwe chete uye kuteerera vana mutsvango vachingovukura munyika. So tava kuona sekuti mava kutema, mava nedivi ramakarerekera, mava nedivi ramakarerekera. Saka gadzirisa ipapo kuti tigowana, nokuti ivo vane pokutaura ka, vane ZBC, ZANUPF ine ZBC, iko zvino zvayava nemwi futi. Saka muri kutikuvadza ndini.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAfrica.
Kana pachitaurwa nezvenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze, Africa ndiyo inonzi yakatarisana nedambudziko guru, sezvo munyika dzemudunhu iri dzatanga kupisisa zvakanyanya kudarika dzimwe dzose dzepasi rino. Asi munyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti Africa aina zvakawanda zvainoita kusvibisa mweya wekufema zvinozokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze uko. Panyika makumi maviri pasi rose dzakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze, Africa ine nyika gumi nenomwe. VaGuterres vanoti kana pakasadzikwa mitemo yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze, zvichanetsa kuti nyika dzidzoke kumawere kwadzananga. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanotiwo kushanduka kwemamiriro ekunze kunogona kukanganisa mararamiro emamiriyoni evanhu muAfrica. Kushanduka kwemamiriro ekunze uku kunokonzerawo kuti vanhu vagume vapotera kune dzimwe nzvimbo, uye kuchiwedzerawo urombo munyika dzichiri kubudirira idzo dzagara dzine matambudziko munyaya dzezveupfumi, utongi hwejekerere uye kusagadzikana. Nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze inonzi inopawo kuti muAfrica muve nedambudziko guru rekushaya zvekudya. Kushanduka kwemamiriro ekunze kunorevawo kuti mwaka wekurima unenge wave mupfupi. Izvi zvinonzi zvapa kuti goho remuAfrica ridzikire nezvikamu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40%. Amai Thomas Greenfield vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze uku idambudziko guru rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Vanoti kugadzirisa dambudziko iri panoda mushandira pamwe pogadzirwa mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema. Amai Thomas Greenfield vanoti kana nyika dzisina kugadzikana nekuda kwekushaya chikafu, nyaya yemhirizhonga inowedzera. Kushanduka kwemamiriro ekunze kunokonzerawo nzara kuburikidza nekusanaya zvakanaka kwemvura, dzimwewo dzichiwirwa nedambudziko rekutsvakwe masango nekuda kwekupisisa kwekunze. Izvi zvose zvinopa kuti chikafu chiite chishoma. United Nations inotiwo nekuda kwematambudziko anozokonzera kurwisana nekushaya chikafu nekusagadzikana kwenyika, mauto ayo anochengetedza runyararo sira apindawo munjodzi achienda kunzvimbo dzinenge dziine kurwisana achiedza kuchengetedza runyararo. Nyaya yekusagadzikana iyi inopawo matambudziko kumuri zvichikonzera matambudziko ekushaya chikafu. Amai Greenfield vanoti nekuda kwematambudziko aya, America yakaparura chirongwa chekubatsira vanhu nechikafu chinonzi Feed the Future, uye yakazvipira kushandisa mari inosvika mabhiriyoni mashanu kwemakore mashanu anotevera kubatsira vanhu vasina zvekudya. Nyika gumi nenhatu dzemuAfrica dziri kutarisirwa kuwanawo rubatsiro kubva kuchirongwa cheFeed the Future ichi. Vanhu vachabatsirwa vari munharaunda dzakasiyana-siyana, kusanganisirawo varimi kuti vakwanise kuzvidzivirira kubva kumatambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kunze kwekubatsira nyika idzi, amai Thomas Greenfield vanoti America iri kubatsirawo vanhu vanosvika chidimbu chebhiriyoni imwe chete muchirongwa chinonzi Prepare, kuti vaite urongwa hwekuwandudza upenyu hwavo kuti vasakanganiswe zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze. Africa iri kubatsirwa kuti izvimirire mukushanduka kwemamiriro ekunze. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoyambira kuti ichashandisa mutemo zvine simba pavanhu vanobata chibharo vana vaduku. Kubayiwa nhomba yemheta makumbo kwevana vadiki kunonzi kuenderera mberi zvakanaka. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande munhau dzerurimi rweIsindebele.